Gwaze achimirirwa negweta resangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMoses Ngomo akanyorera kanzuru yeHarare tsamba yenyunyuto mwedzi wapera achiipa masvondo maviri ekupindura kuti ichatora matanho api kugadzisa dambudziko rezvivakwa zvisingasvikiki nekupindika nevanhu vakaremara muguta. Asi nekuda kwekuti kanzuru haina kupindura, vaNgomo vanoti vave kuenda kudare readministrative court kuti patorwe matanho.
Tsamba iyi haisati yapindurwa neCity of Harare kana kungotendawo kuti vakaigamuchira, havana, havasati vadzoka kwatiri. Zvasi zvataka murayiro watakapiwa nevatinomiririra ndewekuti tienderere mberi nenyaya iyi. Saka mumazuva mashoma anotevera tichange tichikwenenzvera mapepa okukwidza nyaya kuadministrative court, tichikumbira zvikumbiro zvatakapiwa nevatinomiririra kuti kodzero dzavo dzavakapiwa neconstitution yeZimbabwe dzisimbiswe.
Vaenderera mberi vachiti kanzuro inosungirwa nemutemo wenyika kuti igadzire mitemo yemabylaws inoita kuti zvivakwa nenzvimbo dzose dzekutandarira dzemabasa dzehurumende, makereke nezvipatara zvisikike nevanhu vese kusanganisira vakaremara. Vanoti nekudaro kanzuro iri kutyora bumbiro remutemo pasection 56C iyo inoti munhu wese ane kodzero yekusasarudzwa nekuda kwechimiro chake kwaanobva, rudzi nezvimwe zvakadaro. VaNgomo vati bumbiro remutemo pasection 83 rinopa vakaremara kodzero yekuzviitira zvinhu pasina kukumbira kubatsirwa nguva dzose.
Tainyunyuta pamusoro pokusaremekedzwa nokuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vakaremara zviri maringe nezviri mubumbiro remutemo weconstitution yeZimbabwe ya2013, zvikamu zvinosanganisira section 83, section 56 nesection 22.
Miriri wevakaremara kuAfrican Union vanyasha nawo vanoti zvaitwa naGwaze zvakakosha.
Danho ratorwa namukoma ngotongwa iGwaze zikanwa zvakavari kuimba naro vanyeudzikana nekuti mukoma Great Man awa iye yakanaka chose zvinhu zvatinokurudzira zvavaita izvi.
Vamwe vakaita semukuru wesangano weDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti izvi chidzidzo kune mamwe maguta.
Saka izvozvo tinozvitenda zvikuru zvaitwa, asi negai ndipe yambiro kuna amwe maguta. Zvamunoona zvatanga kudai kwava kunyorerana, the next step makona kwaokinda kumakotsi, endi zvinova zvinhu zvinozodhurira kunyange vagari, nokuti kumakotsi kunoda mari, magweta anondokumirirai anoda mari.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yeHarare sezvo meya weguta iri vaJacob Mafume pamwe nemutauriri wekanzuro vanzi vange vari mumu sangano. Gwaze muimbi ane mukurumbira munyika akanyora nziyo dzinopfuura zana kubva pakatanga zvekuimba mugore ra2017 kumangura kwaakaberekerwa. Kambo kake kakaita mukurumbira zvikuru kanonzi pandakazvarwa, ako kaakaimba naSulumani Chimbetu. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.